patimire isuse mhuri pekutsutsumwa maringe nekabatirwo kari kuitwa nyaya maringe nekabatirwo kaitwa nyaya nyaya haina kubatwa zvinotifadza nyaya haisi kubatwa zvinotifadza havana pakambunyikidzwa itai kusvika patimire nhasi uno hurumende yezimbabwe haina kana musi mumwe wayakasumudzawo musoro kuti iitewo chinhu chakanaka chekutanga chekubatanawo nemhuri yekwedu padambudziko rakadai chechipiri chekutaurawo kuburikidza nevatungamiri vanosanganisira mutungamiri wenyika maringe nekushayikwa kwaitai izvinhu zvinova zvinotishungurudza kumapurizawo pakashayikwa itai hapana kana iye yavanoti lead kana humbowo humwe chete hwavakabuda nawo
dare repamusoro rehigh court raimbenge rati mapurisa anofanira kuti apote achikuudzai kuti ongororo yavo iri kufamba sei vachiri kuita izvi here
kubva pakashayikwa itai kubva pakumbunyikidzwa kwaitai hapana kana humbowo humwe chete hwavati vabuda navo uyezve pane zvavakatarirwa nedare kuti vange vachiita hapana kutevedzerwa kwemutaro iwowo.